Ingindi rare gore rino ivanzi rakanangana nekuunza budiriro munyika dzepasi rino vatungamiri venyika vachisa musoro pamwe chete kuti vaone kuti munyika dzepasi rose maita budiriro uye izvi zvichiitwa murunyararo zvichiitwawo kuona kuti paunzwa mikana yakaenzana pakati penyika dzose dzingave dzevanhu vakabudirira kana kuti varombo kuti vagarisane zvakanaka.
Iro dingindira iri ringarevei kunyika dzakaitawo seZimbabwe?
Dingindira iri rakakosha zvikuru kunyaya yeZimbabwe nekuti tinoona kuti nyangwe pakamboitwa sarudzo munyika munoramba muine mapisha-pisha. Takaona mukutanga kwanyamavhuvhu vanhu vachimbopfuurwa handi kugarisana kwakanaka ikoko kunenge kuchitarisirwa. Nekudaro Zimbabwe inotarisirwawo nedzimwe nyika kuti inge ichiwana chekubata mukubva munhaurirano dzakadai dzakanangana nerunyararo nekugarisana zvakanaka.
Wakwanisawo here kuwana zvichataurwa navamunangagwa nhasi?
Hongu ndataura nevamwe vavakauya navo kuno vasina havo kuda kudomwa nemazita, asi vari kutiwo vamunangagwa vachaenderera mberi vachitaurira pasi rino nemhomho yeZimbabwe inenge yakateerera kuti ivo vave kuda kutora gwara itsva rakasiyana nezvaiitwa navamugabe, vachiti vari kuedza kuti vaunze utongo hwechekerero kuZimbabwe. Vachabatawo nyaya yezvirango asi vasingaite zvekurova bembera nekutuka zvinonzi zvaitwa navamugabe. Vanenge vachikumbira nyika dzakaita seAmerica nedzimwe dziri musangano reEU kuti dzinge dzichibvisa zvirango izvozvi. Vari kutiwo Zimbabwe iri kuda kuti inge ichidyidzana nedzimwe nyika uye yakagadzirira yavari kuti iya nechirungu Zimbabwe is open for business.
Kune mimwe here misangano iri kuitwa muNew York imomo?
Hongu pane mimwe misangano inenge ichiitwa kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly. Panga paine miviri nhasi, mumwe wanga uchitarisa nezveku iedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheruringi kana kuti TB, icho chinonzi chauraya vanhu vanosvika ivo miriyoni imwe chete nezviuru zvitanhatu kana kuti 1.6 million pasi rose. Pachinzi ipo vazhinji vacho vari kufa vangasvika ivo zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vari kufa vaya vanenge vachirarama nechirwere cheHIV. Nekudaro nyika dzepasi rino dziri kuti dambudziko iri rinofanira kuti ringe richigadziriswa.
Misangano iyi Blessing yakakosha zvakadii kumhuri yeZimbabwe?
Misangano yakakosha zvikuru tichitarisa iyi yekudzivirira kupararira kwechirwere cheruringi, nekuti ndambenge ndichitaura nevamwe vari kuZimbabwe vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vakaita sana mai Martha Tolana, vachitivo kwaita dambudziko rekuti hakusina mapiritsi akakwana ekurapa chirwere cheruringi ichochi kana kuti TB. Nekudaro musangano uyu wakakosha nekuti vana chiremba vari kutyira kuti pakashaika mishonga zviri kuitika kuZimbabwe tinogona kupedzisira takusadavira mushonga, uye vamunangagwa vaangaye vachitarisirwawo kuti vange vachipinda mune mumwe musangano wakanangana nekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Rinova dambudziko rakakura zvikuru kuZimbabwe uchitarisa dunhu rakaita semarshall and central.